hurumende rwaBiden runotiratidza kuti Africa iri pachinzvimbo chakanaka chaizvo nokuda kwekuti iri kurwirwa nenyika hombe dzakaita sevana America, vana China nezvimwe dzakadaro dzine upfumi. VaBiden chavari kuitira hausi nechena uri wega, asi kuti nyaya yekuti vakatoona kuti kugara kwavanga vakaita vasingaumbe hukama pane nezveupfumi nezvimwe zvakadaro nenyika dzemuAfrica, China yanga ichiita madira Georgina uye ichitoenderera mberi nekupinda munzvimbo ichibata zvanga zvichiipa mukana wokuti iyo ive neadvantage pane dzimwe nyika dzakaita sanaAmerica.
Asi tichiona iwo urongwa hwo kana chirongwa chiri kuitwa neAmerica ichochi cheLobito Corridor, munoona here chiri chirongwa chichange chichizomisawo kukura kweChina muAfrica?
Chinogona kusamisa hacho. China haingagoni kumiswa neAmerica izvo, asi pachaita anenge makwikwi kuti patingawani zviri nani ndekupi kune maconditions anoita kuti Africa isare iri pakanaka ndekupi, zvochisiya Africa iri pachinano chiri nani. Asi China haingamiswi nezvaitwa neAmerica izvo.
Kweiyo China munoonawo here ine zvairi kuita zvinozobatsirawo nyika dzemuAfrica mune ramangwana?
China inenge iri kungoratidza kuti iri kungouya yotora zvairi kuda kunyanyanya izvo zveupfumi yoenda hayo, apa yosiya ingava miti nezvimwe zvese zvinowanikwa munharaunda dzavanenge vachishandira. Saka Africa nekuda kwekuti inenge iri pakaoma yanga ichingotendera zvese zvese, asi zvinezvi yaane mukanawo kana vana America vaakudzoka vachiisa upfumi sezvavaita paAngola, zvinoreva kuti Africa inogona kuchimirawo yoti aiwo izvi zvamuri kuita handizvo, izvi handizvo zvatinoda zvichifamba zvakadaro.
Iyo makwikwi ari kuitwa pakati peChina neAmerica muAfrica iwaya haazosvitsa here kune makwikwi anozenge ane chekuitawo nezvematongerwo enyika, nokuti kuona kuti makwikwi ari kuitika mune zvemabhizimusi pari nhasi?
Hongu, hatigoni kusiyanisa zveupfumi nezvematongerwo enyika. Saka vayatobatsira kazhinji kazhinji vanobva vapambidzana nayo, pangava pane zviya zvinenge zvichida kuvhoterwa, pangava pane paya panenge pachida kuti nyika dzisarudze divi, iyo America irimo mukati menyaya dzacho. Saka hatigoni kupatsanura maitiro enyika pane nyaya dzezveupfumi nenyaya dzezvematongerwo enyika. Zviviri izvi zvinowanzowanikwa zviri pamwe chete